Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kurume 31 2018. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutanga nhasi anachiremba vachiradzira vadzotera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asinisi vatumi chiremba vekanungwaa.
Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende. Vanhu makumi maviri nemumwe vanofa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vatanga kudzokera kubasa nhasi zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende pazvimwe zvezvichemo zvavo zvavange vachida kuti zvigadziriswe. Vana chiremba vanoti vatambira zvavavimbiswa nehurumende zvichitevera musangano wavaita Health Services Board, izvi zvinotevera kurudziro inonzi yakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti zvichemo zvavana chiremba zvigadziriswe. Hurumende inonzi ichaisa parutivi mamiriyoni gumi emadhora kuti ishandiswe mukukweretesa vari mubazi rezveutano. Vana chiremba vanotiwo mari dzeon-call allowance dzawedzerwa kubva padhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora manomwe nechidimbu paawa imwe chete. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa kutanga kwemwedzi uno uyo uye kuramwa mabasa uku kwaperawo kupera kwemwedzi uno, asi vati kana hurumende ikadududza pane zvavavimbisa vana chiremba vachadzokera zvekare mukuramwa mabasa pasina chiziviso. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa kanawo sachigaro weHealth Services Board Dr. Lovemore Mbengeranwa kuti tinzwe mativi avo. Ray Choto weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaNtolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Mushure mekuti mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa vapindura nyaya dzemachiremba anga achiratidzira nenyaya yekusakutana nevamirira zvakaita zvinhu muzvipatara. Tazowirirana nasi nehurumende iye inonzi kuti pachaita kakuwedzera pakamari kanga kachipiwa maachiremba achisada pakati peusiku anonzi maon-call allowance, then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara, tikatarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka painozomirawo zvakanaka zvinhu zvezvamira mushe. Saka tazowirirana machiremba aku.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti inenge iri yemacall allowance?
On-call allowance pari zvino inenge yakamira pa$7.50.
Ko pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary haina kuwedzi.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizwisisa kuti hurumende haina mari, asi pamaoncall tiri kutiwo kushanda pakati peusiku kwemahours akawandisa ndoyaita tichingokumbira kuti
manga mine zvichemo zvakare zvekuti munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa. Nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana pamusana pe10 million yakanzi iri kubuda iyo.
Mungatiudze here zvakati wande ne 10 million yamuri kutaura
iyi iri kuzopuwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoita sei iri loni yekudzosera kuti kana vamwe vambowana panoperawo gore vamwe vawana here
muri kuti here imimi hurumende yatichakupai mamiriyoni gumi emadhora ekutinge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende
ndizvo zviri kuitika mamiriyoni gumi aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira matiremba manesi maenvironmental health technicians nemazina vazvo
kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini
kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataipa
saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi
kutanga nhasi vana chiremba vanga vachiratidzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi musi watumi chiremba vesanungwazana
mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita
nechivimbo kuti vachaita kana vasinge vasina kuzoita taratidzira zvekare kune
avo vange vari mutauriri wezimbabwe hospital doctors association vamukolisi ngwenya vachitaura vari parunhare vari muharare narei choto westudio 7
direct from washington the voice of america
Zimbabwe Republic Police inoti kusvika pari zvino vanhu makumi maviri nemumwe vafa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motikari dzavo vamwe vachida kupindira dzimwe motikari dzinenge dziri mberi kwavo. Vanyati vatiwo tsaona idzi dziri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanyati vati gore rino vane zvikwata zvakawanda zviri kushanda nesangano retraffic safety pamwe nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vachiyambira veruzhinji kuzvibata kana vari mumugwagwa kuitira kuti vasapinda mutsaona. Tabata vanyati kuti tinzwisise mamiriro ezvinhu mumugwagwa.
Vanhu vari kufa vakawanda taona kuti nezviro kwakafa vanhu gumi vanhu vakafa imwe yachona munhu akatsikwa nemutyairi kumbare ndokubva mutyairi atiza ndokusara achifa vamwe vatatu vakafa kuwaterfalls kwazindoga apo mutyairi akabuda mugwagwa ndokubva atsika munhu anga ari kunze kwemugwagwa akafa ndokubva vamwe motikari yabheuka pakafa vamwe vanhu vaviri vamwe vanhu vakafa kunana karoi pakafa vanhu vaviri motikari payakabuda mugwagwa nekunana notoni saka tokona kuti tsaona dziri kuwanda vatyairi vasiri kunyatsotyaira zvakanaka mumugwagwa vanenge vachimhanya vasingateedzeri mutemo saka tokumbisa kuti vatyairi vatyaire zvakanaka tichengeredze mutemo parodhi vanhu ngavateedzere mutemo tiremekedzane mumugwagwa motikari unenge uinayo asi teedzera mutemo uchiremekedza vamwe vanhuwo kuti zvitsvambe zvakanaka nokuti tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vanoovhateka pavasingafaniri kuovhateka vanomhanyisa motikari vanotsika vanhu vanenge vakamira kunze kwemumugwagwa saka tiri kukumbira kuti munhu wese ateedzere mutemo achaire zvakanaka
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wezimbabwe republic police chief superintendent paul nyati vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuvhota muSierra Leone musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa mushure mekunge vanhu gumi nevatanhatu vaikwikwidza vakakundikana kuwana mavhoti anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana musarudzo yakaitwa kutanga kwemwedzi uno. Sarudzo yomutungamiri wenyika yaifanirwa kunge yakaitwa nemusi wechipiri asi yakamiswa kuitira kuti dare repamusoro rinzwe chichemo chenhengo yebato reAll People's Congress. Vanhu vari kuvhota vachisarudza mutungamiri wenyika pakati pava Samura Matthew Wilson Kamara vebato riri kutonga reAPC uye vaJulius Maada Bio vebato reSierra Leone People's Party. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nechikwata chevaferefeti vakazvimiririra uye vasina divi ravakarerekera panyaya yemhirizhonga yakasiya vanhu vafa pamuganhu weGaza neIsrael nemusi wechishanu. Vanhu gumi nevashanu vemuPalestine vakafa mumhirizhonga iyi uye vanhu chiuru nemazana mana vakakuvara mushure mekupfurwa nemabara epfuti dzemauto emuIsrael. Yasvika nguva yekuti tinzwe tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kumbotarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika takanyanyonangana nemadzimai.
Ndinoitwa Sakile Selani Ngoma, ndini Women in Politics Support Unit, ndiri director ndiri ikoko. Chirongwa chatanga tinacho changa chiri chirongwa chinonzi icho The Election Debate Series, Her Debate. Chirongwa chinosvika vamiririri, mabato nevanhu vari kuita sekuti vangada kupinda musarudzo ratakatarisana naro ra2018. Vakasangana vese varipo vari takatakavatarisa tichivanyatsovhunzurusa kuti chakatamuchanyatsoita chaicho chaicho chii tisiri pamberi pevanhu vasezvo zvatinosiona zvekumarari kana kuti vari pamatv tisingagoni kuti tisvike pedyo navo tisingagoni kunyatsovhunzurudza. Tinenge tichida kuti tinyatsoona chirongwa chinoita kuti veruzhinji kunyanyanyanya madzimai sezvo tekusekutatarisanawo nezvakabuda kuzeki kuti takatarisanawo nevhotazi ro iri kuuya iyi zviri kuratidza sekuti musaridzo iyi vanhu vanenge vakati wandei pavhotazi ro anenge ari madzimai uyezve vanenge vari vechidiki vatinoti vari under 35. Saka tinenge takuda kuti tizwe kuti munhu ari kuda kunotimiririra chii chaicho chaachaita akatarisa masimba anawo. Nekuti chimwe chatinotarisa chatinoona muno muZimbabwe ndechekuti vamiririri vedu vanogona kutivimbisa zvimwe zvinhu zvavanohoshaya masimba ekuti vaite vapinde mumabasa acho. Uyezve vamwe vanoti izvo vanoda kuti vanogadzirisa zvinhu zvakadai zvakadai asi isu semadzimai tatarisa masarudzo yese yakaitika kubva kuna 1980 pane zvinhu zvakati zvisati zvagadziriswa muupenyu hwedu semadzimai. Saka tinenge takuda kunyatsodzidzisa kuti iwewe chaicho chaiko chii chawanikwa chiripo kana ndikakuvhotera iwewe kuita kuti madzimai awane masimba ekuti vanyatsosarudza vakasununguka vachiziva kuti sarudzo yavo inorevei.
Muri kuona pane madzimai akawanda here ari kupinda imomu mezvematongerwo enyika?
Madzimai gwendo guno varipo chaizvo. Takanzwa chaipo paredhiyo peni takanzwa kuti pave nechiunganiswa chinonzi Povo chiri kusanganisa vanhu vari kuti ivo maindependent candidates vari kuda kumiririra zvigaro zvakati siyanei siyanei muno muHarare uyezve nekunze kweHarare takatarisa Zimbabwe yese. Tiri kuona futizve kuti vanhu vakawanda vari independent kunyanyanyanya vakawanda vacho madzimai. Zvinotiudza kuti kune zviri kuitika kumusangano uku kwatagara tichingoona zviri kuita kuti madzimai apupunuke achibuda achiinda mukati mesarudzo. Iye zvino tikatarisa mabato edu atinoziva arimo muparamende yedu atinoziva tine ZANU PF iripo, uyezve tine MDCT, tine MDC. Tikatarisa kumamirira vakaita nezvavari muparlamende iye zvino. Tinoona kuti iyo paramende yacho, madzimai acho, vemabata takavaunganidza. Zvisinei kuti ndowe ZANU, kana kuti ndowe MDC, kana kuti ndowe MDCT. Havana havasi kusvika pa 50%. Zvinoreva kuti mabato avo haasi kubudisa madzimai kuti tigowanawo nguva yekuti tisarudze uyu neuyu, tigoita sarura yaunoda. Tiri kuwanikwa sekuti vari kubudiswa nemabato avo vari less than 50%. Saka patinenge takusarudza, tichasarudzawo less, result isabudawo iri less than half, because madzimai acho kuri kunzi haasi kubuda munguva yesarudzo. Ati ukaenda kumusangano unoziva kuti madzimai uchamawana aripo. Asi sei kana yanguva yezvigaro, nyaya yekusarudza zvigaro kumusangano uku kumaprimary kana kuti kune zvimwewo zvinoshandiswa kuti zvibudise vanhu vachapinda pachisarudzo, tiri kuona kuti madzimai haasi kubudirira.
Mune ramangwana muchange muri kuita sei pasi pechirongwa chenyu chamakaparura ichi?
Tinenge tichiedza kuti tibudise mabato ese ane serious nekuda kutora vhoti yemadzimai. Tigonyatsonzwisisa kuti bato iri richaita vamiririri vemadzimai here, uyezve umiririri hwemadzimai mubato iro riri guchasvika here pa50%. Tapfuura paumiririri, chero usiri kumiririra, tinoda kudzivisa kuti izvo chikamu chebato nebato chinenge chiri chemadzimai chinenge chiri chei. Nekuti isisu semadzimai taona kuti tiri kuramba tiri muurombo. Urombo hwedu hausi kupera, huri kuwedzera. Handiti tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga mudzimba nekunze dziri kuramba dzichiwedzera, hadzisi kupera. Tiri kuona kuti panyaya dzehomwe chaiyo chaiyo yekuti umire uve munhuwo mushandi palabor iripo, employment, mabasa ari kutaugwa neinvestment dziri kuuya, mabasa ari kutaugwa mazvikambani mazihombehombe kana kuti ekuchera. Tiziva kuti madzimai haamo mukuchera uku, uyezve haamo mumaforeign direct investment aya ari kubva achauya. Saka madzimai achawana here employment nezviri kutaugwa izvi mazuva ano? Ndozvatinenge tichangoda kumyatsobata kuti tiedzewo kutiona kuenzaniswa kwemikana kwevarume nevanhukadzi panguva yesarudzo, kuti ramangwana racho ratinenge takuti kuvaka nyika yedu takaita samapolicies anenge aakubuda nebato rinenge rapinda muutongeri hwenyika, tinenge takuziva kuti uyu ane changu here kana kuti uyu hana changu, tisingatarisi munhu asi mabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sakile Sifelani Ngoma kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, regai tichinzwawo Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mafambiro ari kuita vana veZimbabwe, zvikuru vanobva muSouth Africa nemuBotswana vachipinda muZimbabwe munguva ino yezororo reEaster, kuti vane matambudziko api avari kusangana nawo. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaJuru.
Tinotenda mukoma Jonga.
Tiri kuona svondo rino vaJuru, isvondo rezororo reEaster, vamwe vachiti Pasika. Tiri kuona kuti vana veZimbabwe vakawanda zvikuru vanenge vainewo pfungwa dzekudzoka kumusha muzororo reEaster irori. Zvakamira sei kumiganho uko mukufamba?
Hongu, tinoona kuti zororo reEaster izororo rinouya mumashure mezororo reKisimusi. Takatarisa pamazororo ese, ndo zororo guru rakatevedza nerisina mugano kudarika mumazororo ese, uye izororo rekuti vanhu vanenge vabva mune inonzi January disease kushupika kukanyanya ndio panguwa kuti vanenge vapedza kubadaro zvikwereti zvese zvavanenge vakakoromora panguva yekunge vana vakuzobera kuchikoro muna January. Saka zororo rineiri zororo rakakosha zvikuru, uye tiri kuona kuti vanhu kunyange zvavo vasiri kuenda neuwandu hwakanyanyisisa, vanhu vari kutumira zvinhu kumusha zvakanyanyisisa kudarika kutenda kwavo chaiko chaiko. Watasa vanhu vari kugara kunyika yeSouth Africa vari kutumira zvinhu zvakawanda zvikurusa. Watarisawo kunyika yeBotswana vanhu vari kutumira zvavanhu zvakawanda zvikurusa, uye hurumende yeBotswana yazivisa iyo kuti bhodha richange richivhurwa kwe24 hours, zvichireva kuti harisi kuvharwa. Takatarisana nezororo iroriri. So zororo iri zororo rakagadzirirwa zvikurusa, asi vanhu zvavo havasi kunyanya kuenda zvakanyanyisisa sezvavanozoita pazororo rekisimus, asi zvinhu vari kutumira zvinhu zvakanyanyisisa chaizvo zviri kuenda kuZimbabwe.
Tinomboona vedzimotokari nevemabhazi vachikwidza mitengo munguva yemazororo. Zvaitikawo here munguva ino yeEaster?
Bodo, ndanga ndiri chitori muJohannesburg inzwa nhasi, ndatarisa panonzi paPowerhouse, ndaona mabhazi anoenda kuHarare ari kuita 450. Vanenge vatoti dhureiwo zvavo ndo vanenge vachiita kuma500. Ndaendawo zvekare munzvimbo yePark Station, mabhazi mitengo yagara achingoita ndiyoyo. Ndaendawo zvekare panzvimbo inonzi New Town Bus Terminus, taona kuti mitengo inongori pakare ipapo, haina kukwira kwayaita. Zvinhu zvinenge zvichakangoita sezvavo zvakaita, uye zvinhu ndo zvinenge zviri kuti dhurei kukwidza zvinhu, sezvo zvizvo zvakati wandei. Kuwanda kwezvinhu kana kuti kwevanhu ndo kunoita kuti mitengo ite seinoti kwirei. Saka zvinhu ndo zvakati wandei zvekuti zviri kunge zvekuti dhurei pichana kudarika zvazvinosiita mazuva ose.
Takaona mazuva mashoma adarika vajuru hurumende yeSouth Africa ichiburitsa mapasipoti evana veZimbabwe anoita 16 akabatwa aine mumwe mutyairi webhazi adindisa pamuganhu ipapo paBate Bridge, asi varidzi vemapasipoti vasipo. Uori huri kutaurwawo, zvinokanganisa zvakadii kufamba kwevana veZimbabwe izvi?
Hongu, inyaya yakaitika iyoyo zvikurusa. Asi zvinhu zvagara zvinongosiitika nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura kusvika pakuti dzimwe nguva vanenge vasiri kukwanisa kuti vange vachienda kuZimbabwe, saka vanogumisira vangobatisa vatyairi mapasipoti avo. Zvinhu zvinogara zvichingoitika, kungozobatwa kuti munhu anenge abatwawo. Uye chinokatyamadza hurumende yeSouth Africa ndechekuti vakaisa kuti munhu wese anenge achipindisa pasipoti anenge achipindisa nechigunwe chake, inonzi biometric security. Saka zvinhu zvoto zvavakatyamadza zvekuti vanoshanda kuimmigration yavo yeSouth Africa veHome Affairs vari kukwanisa kutongodhinga mapasipoti chero muridzi asipo. Hunove huori hweikoko kuSouth Africa hazvina chekuita neZimbabwe, asi zvinhu zvinenge zvisingakurudzirwa hazvo. Asi nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe unopedzisira wangoona kuti zvinenge zvakatongonakirawo vana veZimbabwe.
Asi matanho anozotorwa mushure menyaya dzakadai vajuru, munoona here asingazokanganisi vana veZimbabwe?
Zvagara zvinongozovaomesera, but vanotenga nekutengesa zvine kuvaomesera sekuti ivo havadi mazuva akawanda pakunogara kuSouth Africa. Vanhu vagara vanotongoda kana vanyanyisa kugara vangade kana masvondo angaite mairi. Saka zvinhu zvinokanganisa avo vanenge vachida kunoshanda vari kuSouth Africa asi vasina mapepa ekushanda vachisevenzesa ivo mapasipoti. Vagara vanenge vachida mazuva uye mazuva avo anenge achizopera vari ikoko kuSouth Africa. Saka ivo ndivo vane dambudziko iroro. Kune vanotenga nekutengesa bodo havana kana
aiwa, tinotenda zvikuru vajuru nekuwana nguva yekutaura nesu. Tichiti muve nezororo reEaster rakanaka.
Tinotenda mukoma Jonga, muve nezororo rakanaka pamwe nevateereri.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti muve nezororo reEaster rakanaka.
Sezvo nhasi kwanga kusina mitambo yePremier Soccer League munyika, Tombo tarisa zvabuda mumitambo yenhabvu kuBritain. Crystal Palace 1, Liverpool 2. Brighton and Hove 0, Leicester City 2. Manchester United 2, Swansea City 0. Newcastle United 1, Huddersfield 0. Watford 2, AFC Bournemouth 2. West Bromwich Albion 1, Burnley 2. Mwari makanaka kambo kanona kita zvikuru kanobva kuna baba mechanic Manyeruke. Sezvo nguva yedu yapera, rekai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende. Vanhu makumi maviri nemumwe vanofa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Anokuendekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.